The following program is brought to you by Apostolic Women Empowerment Trust, AWET, in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
The holiday season is for getting together with family, religious gatherings, and spending time with friends. But COVID-19 does not go on holiday. Because of the recent increase in COVID-19 cases in the country, avoid public gatherings at all costs this holiday. Please wear a face mask, wash your hands frequently with soap, use a hand sanitizer, and observe social distancing as a sign of showing love to your loved ones. Stay safe and help end the COVID-19 pandemic. Apostolic Women Empowerment Trust wishes you a safe holiday. This message is brought to you by AWET in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Makaterera kuginde mkindira wasu Diamond FM, always on top of the game, Nyami Nyami FM, your voice, your radio. Pangwechete nesta FM, sounding good all the time. Starangu ndino itwa Lorenza Lefante, nukutenda neku ya ya kwa makaeta ginde mkindira wasu. Nechiku gamchira ya mchirongwa the spotlight, COVID-19 awareness. Chatinu unziru wane sangano, re Apostolic Women Empowerment Trust, yakabatana pangwechete ne UNICEF, wachitsigiru wane sangano re Health Development Fund, mukushanda ne wakuruwe makereke we Muslim nevarapi mukurwisa chirwere che COVID-19. Muchirongwa chanhasi handisi kufamba ndiri ndega, ndiri kufamba nevanoitwa iwo Comic Pastor, mufundisi wanembiri munyika yeZimbabwe. Tinokugamuchirai pachirongwa, Comic Pastor.
Thank you, mufaro wangu.
Alright, so muri yeZimbabwe ingada kunzwisa kuti anombonze Comic Pastor ambori ani?
Comic Pastor is Comic Pastor. Comic Pastor and the Prosper Ngomashi, I think that's the government name. Those who are under the PR, the patch took. But Comic Pastor and Dora, because you can only receive the very comedian.
Alright, zvino pano tichipinda muchirongwa tirikunzwisa kuti munguva ino yezororo zvizhinji zvinoitika, tafamba naro shoko iroro, kuungana mumakereke muri tichiona nahama neshamwari munguva yezororo reChristmas regore idzva, and tichine chirwere cheCOVID-19 kunzwisa kwangu tichichiripo pakati pedu hachisati chapera. So takatarisana nedenda irori, ndezvipi zvirongwa zviri kuisa upenyu hwevechidiki pamwe chete neveruzhinji panjodzi yekubatira chirwere cheCOVID-19 munguva ino yezororo refestival holiday?
Unoona, dambudziko riripo raita guru nderekuti vanhu vabva vaita sekunoti vakanganwa kuti tiri parumana, tiri panyanga dzamushore nekuda kwedenda reCOVID-19. So vanhu vabva vadzokera paya pekufara zvisina mwero, kufara kusina kurongeka. Dambudziko ritoripo nderekuti vanhu vari kufunga kuti kana festive season chirwere chaendawo pazororo, saka kuchisina utachiwana hwabva hwatiza. Asi kutaura chokwadi ndechekuti chirwere chichiripo, chirwere chichiri kutenderera, and muno munyika medu ukatarisa manumbers masvondo maviri matatu apfuura anga achisimuka zvikuru. Ndichitarisa kuti zvingava zvii zviri kukonzeresa kusimuka kwemanumbers aya, tinoona kuti mafaro akanga awanda. Iwo hatinoti mahouse party aya, mapata amunongoti tingori 10 tiri 5, tirongosangana nehama dzedu dzabva kusouth africa, tirongosangana nehama dzedu dzabva kuengland, mukusangana imomo hapana kuzvidzivirira. Vanhu vari kungokwazisana, vari kuhagana, vachiita vasinga maintain masocial distance aya, vanhu voisa mamask uko votanga kufara. Saka tiri kuona kuti ndicho chimwe chezvikonzero zvangava zvakwidza manumbers. Zvakare iyo movement yevanhu, vanhu mukufamba unobva kuHarare uchienda kwaRusape, uyo achibvawo kwaRusape achienda Harare, achinosangana nevanhu pane utachiwana ihwohwo. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakonzeresa mafaro, mafamily party, mahouse party, even masocial gathering angoti wande nekuda kwefestive season, nekuti vamwe vaiti ini ndirochata mufestive season, ini ndinozodai. Saka izvozvo zvakonzera kuti utachiwana hwecovid-19 kutenderere kwazvo.
Alright, so takatarisana neungano izvodzo dziri kuitwa. Ndedzipi nzira dzingatevedzwa muungano? Tozoziva kuti dzimweni dzachona kuti varegedze vanhu zvinenge zvisingakwanisiki zvakaita semuchato yemataura iyi kuti munhu azobvisa muchato maybe hazvichabudirira. Ndezvipi zvamunokurudzira kuti vange vachiita kana ungano yakadaro ichingaitwa?
Chikuru chiripo kunzwisisa kuti upenyu hwemumwe nemumwe huri mumaoko ake. Saka vanhu vazhinji vanokanganwa ipapo kuti comic pastor akafa ndiye anenge atofa. Saka upenyu hwemumwe nemumwe huri mumaoko ako. Iwo paunosvika pagungano uchiona kuti hanzira dziri kushandiswa pano hadzina kunangana nenew normal yataa kurarama. Uri kuona kuti vanhu vari ipapo havasi kupfeka mamasi, vanhu vari ipapo havasi kumaintaina social distance, vari kuhagana, vari kuita sei. Zvaakwauri sedungamunhu kuti woti ndozivisa vamwe here, nekuti mukudzidzisana imomo ndo mukupana njere. Saka tiri kuti iwe sedungamunhu chiita sarudze kuti patiri panapa ndokurudzira vanhu kuti vaite sei, kana kuti ini sedungamunhu ndoita sei kuti ndizvidzivirire. Saka I think nhau iri kumumwe nemumwe wedu ari kuenda kumahouse party, ari kuenda kumuchato, kunyange kurufu sezvavareva kuti kune mamwe maevents asingakwanisike kuti atoti hai harichaitei nekuti tiri mucovid. Rufu iwe ichingoita kuti vanhu vachichengetedzawo zvimwe dzimwe dzenzira dziriko kuti vanhu vazvidzivirire.
Ikhefu isikhathi sokuhlangana lokuthokoza lezi hlobo, sihamba ezinkonzweni sitshona labangane, kodwa iCOVID-19 ayilakhefu njalo ayiyindawo. Ngenxa yokumamatheka komkhuhlane weCOVID-19 elizweni, kumele sizivikele singayi embuthanweni lapho kuhlangana khona abantu abaningi. Kubalulekile njalo ukuba sigqoke amamask, sigeze izandla, sisebenzise i-hand sanitizer njalo singasondelelani labantu emphakathini. Lokhu yindlela yokutshengisela uthando kulabo esibaqakathekisayo. Hlala uvikelekile uncedise ukuthi sinqobe ukumamatheka kwe-COVID-19. I-Apostolic Women Empowerment Trust elifisela ikhefu elihle elivikelekileyo. Lumlayezo liwuphiwa yi-AWET kanye le-UNICEF bephathiswa yi-Health Development Fund.
The holiday season is for getting together with family, religious gatherings, and spending time with friends. But COVID-19 does not go on holiday. Because of the recent increase in COVID-19 cases in the country, avoid public gatherings at all costs this holiday. Please wear a face mask, wash your hands frequently with soap, use a hand sanitizer, and observe social distancing as a sign of showing love to your loved ones. Stay safe and help end the COVID-19 pandemic. Apostolic Women Empowerment Trust wishes you a safe holiday. This message is brought to you by AWET in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.
Alright, topinda zvino tichiongorora nyaya iri kunzi new normal kana kuti mararamiro matsva akaunzwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 ndeapi uye zvekurudzira yacho ndeyekuti kudii?
Kurudzira yatinopa ndeyekuti we are still in dangerous times. Tiri munguva dzakaitwisa kwazvo. Maski inoita sechinhu chisina basa. Wakaisa pachirebvu, wakaisa muhuro, asi iri important kwazvo mukukuchengetedza iwe neupenyu hwako. Saka vanhu ngavangonzwisa zvinhu izvi kuti kufamba nesanitizer hakuti hachita chirungu, hachiti chisalad. Kuzvigeza maoko now and again hakusi kunzi uri holier than thou, hausi munhu uye ari kunzi ari kunyanya kuzviisa pamusoro pevamwe. Uri munhu ari kungoziva kuti nguva yatiri inguva iri kuda zvinhu zvakadaro. Saka vanhu ngatinzwisei kuti tinoda kuhagana, tinoda kumbondirana, tinoda kukwazisana nemaoko, tinoda kuungana, tinoda mafaro. But nguva yatiri inguva yekuti mumwe nemumwe azvidzivirira, achengetedze mhuri yake, achengetedze vavakidzani vake.
Alright, uye zvikurudziro yamungapa kune vechidiki, ndoziva kuti munoshanda nevechidiki vamwe vazhinji vachona ndo vanokuteveraika pamasocial media platforms, paYouTube, papi. Kurudziro yamunowapa munguva ino yezororo ndeyekuti kudii kuti vange vakachengetedzekaka kubva kuchirwere cheCOVID-19?
Kurudziro yangu ndinongoti vechidiki ngatizvidzorei, ngatiedzei kunzwisisa kuti hatisi patiri nhasi nekuda kwemunhu ari kunzi aningi ndiye ari kuti konzeresa kuti tisafare kana kuti vakura vasoda kuti tifare asi inguva uyezve ngatinzwisisei kuti patiriko zvino parikuda kuti tibatane senyika tibatane sevechidiki mukudzidzisana mukuyambirana kuti denda risapararire saka hakuna chisaladi chiripo pakufamba usina mask hakuna humbinga kana ushoroma huripo hakuna chakanyanyo chinoshamisira zvikuru pakusa social distance zvinhu zvese ngazviitwe tichengetedze upenyu hwedu tisu ramangwana renyika ino
ndinokutendai comic pastor nekuuya kwamaita pano paginemkindi rawaso Diamond FM always on top of the game nyaminyami FM your voice your radio pamwe chete nesta FM sounding good all the time
ndinokutenda wasu ndinotenda kwazvo tiri kuvhumba kwandine muchato saka tangoti ari katipfure nepano tibva tangoyambirana pachedu sevechidiki kuti aiwa nguva yatiri inguva yakashata kwazvo
ndinotenda thank you so much
Thank you so much,
Wasu. Okay. Magaterera kugine mkindira Wasu Diamond FM, always on top of the game, Nyami Nyami FM, your voice, your radio, pamwe chete nesta FM, sounding good all the time, chirungwa, the spotlight, COVID-19 awareness, chatinounzirwa, nesanganore apostolic women empowerment trust, yakabatana pamwe chete ka nesanganore UNICEF, wachitsigirwa, nesanganore health development fund, mukushanda ne wakuru we makereke, we Muslim, pamwe chete newarapi mukurwisa chirwere checovid-19 hanzi tichirimo chichiripo pakati pedu achisati chapera zita rangu ndinoitwa Lawrence Lefa tinosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera
zoro rakaita seiri ndiri kusangana kwemhuri makungano ezvitendero nekuonana kweshamwari asi COVID-19 haina zororo nekuda kwekuwedzera kuri kuita vanhu vari kubatwa nedenda iri gara kure nemakungano evanhu pfeka face mask gara uchigeza maoko nesipo shandisa hand sanitizer nekuita social distancing kuratidza kuti une hanya nevadikani vako zvichengetedze ubatsire kupedza denda recovid-19 apostolic women empowerment trust iri kukushuvira zororo rakachengetedzeka mashoko aya maunzirwa neve awet vakabatana neunicef vachitsigirwa neve health development fund
This program was brought to you by Apostolic Women Empowerment Trust, AWET, in partnership with UNICEF, supported by Health Development Fund.